Inyaya inoratidza sokuti yakati nakei kana zvisainwa zvacho izvozvo tichizoonawo kuti zvinobudirira here nokuti takahwa zvakawanda maererano nezvakasainwa nenyika dzakati nenyika dzakati dzikati pakambouya purezidendi wechina kuzimbabwe uko pakanzi pakasainwa iro mapepa akati akati okuti vanhu vagozouya vainvesti muzimbabwe asi chakabuda mumapepa iwawo hapana saka tingangoti isu tiri kumbwa tiri kutsurwa apa tinofarira hedu kuti vasaina izvozvo asi taneta nokuhwa zvinhu zvakadero zvisina chimuko chatinozohwa mberi kunoenda kukuo kuti ko zvasainwa zviya zvabudisa chii nokuti handiko kutanga kusainwa zvasainwa kaizvi zvaingosainwa makore ose zvasainwa makore ose zvasainwa kutsvaka hakuna kuipa asi kana uchingotsvaka pamwe uchidzoka uchingova namapepa akasainwa asi singazoiti chimuko mukati tichitarisa zvimwe zvisainwa zvakamboitwa kare hationi kuti topedzerei mari tichingofamba ini
Zimbabwe ndeimwe yenyika nhanhatu dzataurwa nhasi neInternational Monetary Fund kuti upfumi hwenyika idzi huri kuratidza kuwedzera asi zvikwereti zvenyika idzi zviri kunyanyisa kukwirawo mukatiudzei nenyaya iyi
zviri zvinotitambudza isu vanoziva nezveupfumi hwenyika kuti kuramba tongokwereta pamusoro pechikwereti nechikwereti zvisina chimuko chatinoona handioni tichiburamba tichibuda muchikwereti chikwereti kuvanhu vangangova vasingazivi zvachinoreva chinoreva kuti unenge wasungwa noutare nomunhu wawakwereta iyeye nokuti uchabhadhara maindrest ayaya wozoudzwa zvezvokuita nemari iya nokuti tinotingofungo isu kuti takwereta asi tisingazivi zviri pasi pechikwereti mitemo yacho yokwereta iyoyo havangokweretesi vakasakuudza zvokuita nemari iyoyo asi chimwe chinotinyanyisa kuti tirambe tichingokwereta saizvozvo izvi inyaya yecorruption yanyanya kunyika dzakawanda dzokuafrica zvinoenderana nokuzimbabwe izvi kuti mari dzacho tinongodzihwa kuti dzakweretwa mari yakati hongu takwereta mari asi ko yazoshandei chataona chichisumuka kuti ichi chindoo chazobva kumari iya yadii mari iya yakweretwa tizoti zvekuramba tichikwereta ikokuko ndo rimwe dambudziko redu tinoda kuisa magavhumendi akakura nyika doko doko yezimbabwe inavanhu 14-15 million inoita maminista namadeputy minista anenge achihora ose vane staff yavo yose saka zvinoita kuti tirambe tichikwereta zveizvozvo hazvizi zvinhu zvokuti tingapembedza zvachose kozoita ivo vatungamiriri vacho vanotungamirira nezvemari unongoshayiwo gaiwo kuti kwevo vanonzi ngavatungamirire nezvemari ava kuzvari malawyers maloya akazomboziva sei kunyaya dzeekonomi dzenyika
chii zvatinofanira kungwarira isu sezimbabwe
tinofanira kungwarira zviya zvatinoti mafine print zvakanyorwa noti mavara tidoko doko tuyoto ndo simbi dzacho dzokuti sunga mbira dzako ndeidzodzo tinofanira kungwarira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuoneswa tose kuti zvatapuwa chikwereti izvi kana kuti iye wacho watinouya kuzoinvesta muzimbabwe uchabuda nemari isu tisanavo nemari ipapapo ndo patinenge pandinoona sokuti ipapo takati dzimei ipapo masu edu hapo tinongoti isu wauya kuzoita bhizinesi muzimbabwe watipa mari tobuchira mumavoko asi hatinatsi kuona chibvumirano chacho pachinozoenda pasi apa midzi yacho yakamira sei midzi yacho inotanda ichiuya kwatiri here isu kana kuti inotanda ichiinda kuna ivo varidzi vemari ivavo